Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anoti kuferefeta kwavo kunoratidza kuti mudzimai wemutungamiri wenyika haanei nezvegoridhe rakanga richida kubudiswa munyika zvisiri pamutemo svondorapfuura. Mamwe masangano anomirira vashandi anoti musangano wanhasi pakati pehurumende neApex Council hauna chekuita navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevatatu 243. Nezuro vanhu vanomwe 7 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vatanhatu vavo vakachitapurirwa munyika, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuBurundi. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevana 8374. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe 7927. Mutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa kuti Gift Karanda, uyo akasungirwa nyaya ine chekuita nekuedza kubudisa goridhe muZimbabwe zvisiri pamutemo namuzvare Henrietta Rushwaya, apamidzwa imwe mhosva yekuedza kuvhiringa zvemutemo mukuongororwa kwenyaya iyi, zvichitevera mashoko anonzi akataura ekuti goridhe rakanga richiedzwa kubudiswa munyika ndera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nemwanakomana wavo Collins Mnangagwa. Vanyati vanoti mapurisa akatarisa nyaya iyi zvakadzama asi haana chaakawana chinoratidza kuti zvakataurwa naKaranda ndezvechokwadi. Muzvidafundo Elliot Masocha vanoti nyaya dzeuori dzanyanyisa munyika, vachitizve hazvivakatyamadzi kuti munhu anenge asungwa anoedza kuzvibatsira nekutaura zvakawanda pamusoro pemhosva yake achipinza mazita evakuru munyaya dzakadai aine tarisiro yekusasungwa.
Chandiri kuona ndecho uori hwaanyanya kupambira muZimbabwe zvokuti zvinhu zvakaitika zvokusungwa paairport kwamai Rushwaya handiko kutanga mafungiro angu goridhe richibuda kana namadiamonds achibuda, asi zvinowanza zvaitika ndezvokuti munhu unenge abatwa nemhosva unozama nopaanogona napo kutsvaka zvikonzero zvokuti abudirire kana kuti aregererwe. Namaonero angu ndirokuti kubuda kuri kuita mazita amai Munangagwa nomwana wavo apa inzira yavakabatwa ipapo pamwe yaida kuzama kuvhundusira vanhu vakavabata kuti vapfuure namaenderero avo. Asi tikana tokutarisisa uori muZimbabwe, izvi zvinonguva chete zvishoma pane zvihombe zvinenge zvichiitika, ndisingati zvangu kuti mai Munangagwa kana mwana wavo vari muaiwa, asi kuti Zimbabwe yose yakapambira nouori. Nokuti munhu wabatwa iyeye chete hazvirevi kuti ndiye uga, pane vakawanda kubvira zasi kumapurisa, kubvira kumakanzuro kusvika kupi. Saka ndo maonero andiri kuzviita, pari kubuda mazita makuru asi hapasandipawanikwa chinoti evidence kuti mazita iwawo ndivo here vakavatuma vakabatwa vacho asi maonera ndaita ndaona mai munangangovabudisawo chinyorwa chavo chavari kupambadza parana Facebook apa vachiti izvi handinei nazvo mwana wangu wakachena indakachena kana paine evidensi iripo umboo huripo mapurisa ngaahuburise.
Saka sokuona kwenyuwo profesa, izvi zvaigona kuitika here pasina kushanda navamwe vanhu vakati wandeka kuti vari pamusoro?
Ndinoona sokuti zvinhu zvaigona kuitika chaizvo nokuda kuuori hwazara kuti ivo vacho vanocheka paairport vanhu vanogonawo kupuwa mari pasina kana vamwe vanhu vari kumusoro uku vanozikamwa vachirega zvinhu zvichipfuurira mberi. Tinoziva kuti isu kana ivo makamera paairport akadzimwa apairushwaya pavaipfuura ipapapo. Zvimwe izvozvo zvinogona kunge zvisinei navanhu vari kumusorosoro vakuru kasi huori hura hwapambira kubva pasi pasi kusvika kumusoro, asi huri huori hwakatangira zvino kumusoro huchidzakavo zasi uku vachidzidzavo zvinoitwa nevari kumusoro uku. Saka uori ngati humate muZimbabwe sokuti dambudziko redu tose rinoti zvaisu tose nokuti goridhe iri nderenyika yeZimbabwe tose. Patinoona uori huhwo ngatishambadze isu pachedu tirege uori ihwohwo hunenge huripo. Saka handisi kuda kunyanya kupomera kuti kubva pamusoro kana kubva zasi, asi ndinoda kunyanya kupomera isu vaZimbabweni tose kuti tinomuona zuva nezuva panoitwa uori. Tinoita uori vamwe vedu pazuva nezuva roga roga, nyange uchida kuti uvake imba yako uapruvhirwe stendi yako unozviona kumakadziro zvinhu zvinoitika ukokoko. Saka tose ngatiungane tisungisane tose pachedu isu tirege uori ihwohwo kuti igodzidzisa vana vedu vari kuzvikoro kubvira kupuraimari kuti uori hausimudzi nyika hunoputsa nyika.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeVry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemabasa vaPaul Mavima vakaudza bepanhau reSunday Mail nezuro kuti hurumende ichaita musangano nesangano romirira vashandi vehurumende reApex Council nhasi. VaMavima vakati musangano uyu hurumende ichange ichizivisa nezvemihoro mitsva yainoda kupa vashandi, vachiti vane tarisiro yekuti vashandi vachatambira zvavari kupiwa nehurumende. MyZimbabwe.com inoti sachogaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti musangano uyu uchange uri wechitatu uye wekupedzisira, vachiti vanotarisira kuti musangano uyu uchabudirira. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harina chatinotarisira kubva mumusangano uyu. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti musangano uyu haunei navo sezvo Apex Council yakaratidza kare kuti hainei nezvido zvevanhu asi nezvehurumende. Tatadza kubata sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander kuti tinzwe divi ravo. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti varayiridzi vakamirira kunzwa mhinduro inobva kumutungamiri wenyika uyo vanoti masangano evarayiridzi masere akanyorera gwaro achivakurudzira kuti vapindewo muhurukuro nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo.
Musangano uri pakati pehurumende nevashandi unotaurwa unoitwa nhasi hausi wevashandi asi kuti ndevevashoma vagara vanodya mari dzakawanda vane zvibvumirano zvavakaita kare zvatakaona zvichiparurwa kare mumapepanhau nepamwe pamaplatforms zvisinei nenhunha dzevashandi dzinoti tinoda USD 520 asi zvinoenderana nekuwirirana kweavo vanodya zvizhinji vanodya mafuta enyika vanonombora pose pane chinodyika chemunyika muno kuti vawane zvavangaite kuti vadzimaidze vanoshanda especially varayiridzi kuti vadzokere kumabasa vachifunga kuti vane zvavapiwa. Haisi nyaya yevashandi iri kutaurwa nhasi asi nyaya yekuzadzikisa zvakatarwa nevanhu tsvanyiriri kusanganisira vavanotuma vachitora mari kubva kuvashandi vachinyembera kuti maunions.
Saka sangano renyu rinofungei nemusangano wanhasi uyu?
isu seboka rinomirira vadzidzisi tinoramba tichitaura kuti boka reApex Council harimiririre vashandi vanoshandira mupublic sector yemuzimbabwe. Boka reApex Council rakarega kuve pamutemo kubva pakatarwa bumbiro remutemo muna 2013. Section 65 yemuconstitution yemuzimbabwe haitendere kuti titenderewa tisangane nehurumende vachikumbirana vachimwisana zvitigadzike vachiti tisitomirira vashandi. Section 65 inoti vashandi vasarudzana vabatana vanokwanisa kuwana mukana wekutaura nevanoshandira vachiita zvisungo zvinoita kuti vashandi vawanewo zvinobatika zvavangaendesa kumburi dzavo. Mushandirwi achishandirwawo akafara kuti tapedzera nahurukuru.
Zvinoreva here kuti hapana chamunotarisira kubva mumusangano uyu?
Zvatichaona kwana tichaona kutengesa kwemhando yepamusorosoro kubva kune avo vagara vaine mbiri yekuti kana vamwa tsvutugadzike vanokangamwa vashandi vavanositorera mari zvinoita kuti ivo vasununguke. Saka hatina zvinhu zvatiri kutarisira, zvingori nekurudziro yatirikupa kuvashandi kuti hai upenyu hwedu hausi mumaoko evashoma vanotya. Upenyu hwedu huri mumaoko edu isu vazhinji vanotambudzwa, kuti tibatane tirwise kusvikira tapiwa mari dzedu. Muhoro watinokumbira $500 hausi muhoro unoshamisira, hausi muhoro watatisingambowane. Ungori mari yataisitambira imari inoita kuti tirarame nemhuri dzedu tichirarama zvakanaka.
Avo vange vari mutungamiri weArtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, rimwezve sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rati mumusangano wanhasi uyu hurumende inenge ichiita hurukuro nasawira wayo asi nei nevashandi zvikuru sei varayiridzi. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Musangano uchaitwa uyu nhasi uno musangano unonetsa kuti tizive kuti chingabuda chinganakira washandi chii, asi zvinoratidza sokuti musangano wakatopera kana kuti delayed match.
Masvika pakudaro sei?
Tinoona hurumende ichiuya neofa ye360 iyo yakabudiswa navamwe vedu vezimta vachiti vakaapila kuna president. Asi kana vakabuda nemari ye$360 hationi pfungwa idzi dzichikwanisa kuti dzipedze jamga kana kuti incapacitation iri kuvarayiridza. Manegotiation haafani kuuya ari vanhu vakambotaurirana kuseri vachida kubata vamwe kumeso. Saka zviri kuhurumende, kana hurumende ichida kuti zvikoro zvivhure maiso kwazvo nyemba kutsvadza rungwa, ikauya neofa ye$520 to $550 iyo yaitambirwa navarayiridzi mugore ra2018 zvingapa chiedza zvokuti zvikoro zvingavhurwa zvikaenda mberi. Kana hurumende ikauya chete ne360 ichanetsa kuitambira nokuti masangano avarayiridzi ari 8 akanyorera mutungamiri wehurumende tsamba yokuti aida kuti ataure nemutungamiri wehurumende. Zvino tozoona mutungamiri wehurumende aita rusarura ava kunotaura ne1 organization. Saka izvezvo ndo zvichapa kuti zvitadzise kuti tione nemuono mumwe chete, nokuti apa toita sotinotamba bhora rematombo. Saka apa kuno kamwembwa.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende?
Dai hurumende yada kuti zvinhu zvinake, yauya nemari iyo yaingotambirwa navarayiridzi yakazopamidzirwa yohafurwa nehurumende zvisina nhaurirano. Saka zvatiri kuudzwa isu nevarayiridzi kusanganisira veayo masangano akanotaura nemutungamiri wehurumende ndewokuti vakatipa inonzi mandate yokunodiscasa pamusoro pe$520 to $550. Mamwe mashoko anopesana neipapo haakomboreri uyezve haatambirwi navarayiridzi. Chimwe chinotsamwisa zvikuru ndechekuti tinohaya vanhu vanga vasiri muincapacitation vakaita sana Alexander nanadzatsunga totichitungamirirai nhaurirano dzedu isu tanga tine zvinyunyu ipapo panotinetsewo nokuti maticha ane dambudziko guru maallowances haasi kuuya akanangana navarayiridzi zvisinei kuti takanguri tataurana nehurumende tichibvumirana maallowances akawanda
nyaya iyi yoitwa sei Dr. Joe
chingangopedza zvinhu zvese kuti tive nerudakaro muministry of education kupa iyo mari yaimbotambirwa navarayiridzi ende tinofunga kuti dai hurumende yaita izvozvo ikaradza kuti haisi kutungamirwa nesangano rimwe chete iro rakaenda chiverevere rikazvinotaura napuresident izvozvo zvingapa kuti pave nechiedza asi kana vatungamiri muhurumende vasingadi kuti kuve nechiedza ngavauye vachitaura zve 360 nokuti isu hatidi kutamba mamechi akatotamba kare kumwe saka varayiridzi vanotituma isu vanongotaura kuti whether tiriko kana kuti hatiko takamirira kuti tingoona 520 to 550 ndizvo chete zvingapa kuti zvikoro zvivhure zvakanaka
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 mutungamiri wesangano wevanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti vanyoratsamba kuhurumende kuti ijekese kuti mari yekubatsira vanozviitira mabasa emaoko munguva yecovid-19 dziri kufambiswa sei veBulawayo Vendors and Traders Association nedzimwe nhengo dzeVSET kumasvingo dziri kuti dzakawana mari yakavimbiswa muna Kubvumbi mutungamiri wesangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa vaObed Chinamo vari kupomera mhosva vamwe vezvematongero enyika kuMidlands kuita huori pakugoverwa kwemari iyi vachipanana ivo kwete vanozviitira mabasa emavoko ava mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai
chokwadi chiripo mukoma Zulu ndechekuti mari yakauya ishoma ende yakauya kuvanhu vashoma shoma takawana nhau dzevanhu vatambira mamembers edu atambira mari kubva kuBulawayo nekumasvingo vanhu vashoma shoma muno muHarare hatisati tawana nyaya yakadaro sekuzuva kwatiri kuita isusu vakawana mari idzi vaiwana ari ma600 bond aiiswa mumafoni yainonzi mobile money
mari inokwana here takatarisana matambudziko ari kusangana nevanozviitira mabasa emaoko zvakonzerwa nechirwere checovid-19
imari shoma pamaonero atinozviita isu nokuti 600 ikatarisa nokukwira kwaita mutengo haikwanisi kana kutenga masaga maviri eupfu zvazvinongoreva ndezvekuti mari uri kubuditswa iyi kana iri kutobuditswa ishoma ngaiwedzerwe ienderane nekukwira kwaita mitengo nekudhura kwakuita zvinhu mumashops chechipiri ndechekuti hurumende inofanira kuisa madanho ekuti vanhu vazive kuti mari idzi dziri kuuya nenzira dzakaita sei
zvii zviri kuitwa pari zvino zvamusiri kuwirirana nazvo
iko zvino pari zvino mari dzinongokaruka dzangopinda hapana kana information yekunzi vanhu zviri kufamba sei ende kuexplaina kuti 600 yachona iri kubvira papi nekuti isusu pakutanga kwatakaita taiziva kuti mari dzinenge chienderana neinflation nekukwira kuri kuita zvinhu asi handizvo zvatiri kuona zviri kuitika saka tinokurudzira hurumende pave neinformation iwedzere uwandu hwemari nokuti zvinhu zvakakwira uyezve zvikurumidzwe kuitwa nyika yose tira kunzwa vanhu vese vachiti vagamuchira mari idzi
tiri kunzwawo kuti makanyora tsamba yenyunyuto kuhurumende mungatiudza kuti zvii chaizvo zvaita kuti munyore tsamba iyi
takaendesa gwaro redu rekutaridza zvichemo zvatinazvo saka tiri kutarisirawo kuti tichawana mhinduro mumazuva ari kutevera iwavo nokuti maonero edu isusu ndeyekuti zvinhu zvinogona kuitwa neimwe nzira nzira inoita kuti information inge iripo pajekerere nzira inoitawo kuti chero mari dziri kuuya dzinge dzichienderana nemamiriro akaita ikonomi yedu saka takaendesa hwaro ihwohwo tiri kutarisira kuti tinowana mhinduro kana tisina kuiwana tichakumbira kutoenda pachedu kundovaona ikoko kumahofisi kwavo
mutungamiri weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Chombo charisa zvirimu mapepa nao anasi. Kuroniko rinoti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yakwidza mutengo wemagetsi nezvikamu makumi mashanu kubvamuzana kana kuti 50%. Aka kaveke chipiri mukati memwedzi umwe chete mutengo wemagetsi uchikwidzwa. Zimlive.com rine nyaya inoti mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika nemavhoti anoita zvikamu makumi masere nezvina kubvamuzana 84%. Vemapato anopikisa muTanzania vanoshora mabatirwo akaita sarudzo iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwamuka sei mukoma tanonoka ini zita njinetwa Alice Mati. Ndodo ukurudzira zvangu Mati chauti kudai vakabatana panyaya uye kurangwa mabasa kuti vakwanise kuwedzerwa mari yavo, kwete kuti vamwe vanenge vachienda kumabasa vamwe vasingaendi, zvinoratidza kusabatana. Ende vanhu vemuZimbabwe ndovazi vane kusabatana, vamwe vanoti todai, vamwe vati todai, vamwe vachingotengone tumaro vachingoenda zvichingodaro, saka hazviratidzi kubatana. Saka dai mukabatana niyoti zviratidza zvega pacheno kuti vakasabatana ka hapana chinobuda, niyoti matariro acho ari kuita hurumende yacho anoratidza kuti havana hanya nazvo kuti vakwanise kuvawedzera mari kana kuita sei, nekuri kuti hapana kana nechavanokora. Ende vazhinji vacho havana kana nedzimba, vazhinji vacho vanoita basa rekutorenda. Wana uri munyika mako hobva waita muroja futi. Roja unofanira kuita wabuda kunze. Ndobva unofanira kuroja. Kana uri munyika mako haufani kuti roja. Ini zvino ndiri muSouth Africa but handiroji. Ndakatotengwa kwanga sendi. But hamuzi munyika mako but ndakakwanisa kuwana mari ndikwanisa sendi. Saka muZimbabwe muticha vazhinji, maticha mazhinji anori basa rekuroja. Havana kana nedzimba. Manoti havakori chunhu. Mari inokora ticha kuZimbabwe. Niya nokora ini. Ndobhadhara maticha nokwanisa kuita 10. Nepei yangu 1 ndobhadhara maticha 10 kuZimbabwe. Havahori chunhu. Saka maticha akabata naye kana mati murongo wamabasa. Mukwanisa kupuwa mari inotenga. Kwete zvamunoitwa izvi zvokupusisiwa izvi.
Chikunu chimwe hachikodze sadza. Uye rume rimwe harikombe churu. Mazano marairanwa. Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana. Ndaida kuti kuna vamunangagwa ngavataurane navachamisa ndokuti nyika yeZimbabwe iendelee mberi. Vasaita dialogue novanhu vasinambobvira vambovhoterwa vakaita samai kupi ana Lavumo Maduka. Ndovari kukonzeresa uori munyika kuti hurambe hurimo. Ndovari kukonzeresa kuti vana veZimbabwe vatambudzike pazuva ranhasi. Masanction ari kukonzerwa naamai kupi na Lavumo Maduka. Kusanganisira navo vamunangagwa ndo masanction acho ari munyika. Saka ndekupi kwavari kuenda vakapinda vachiti varoda kugadzirisa zvinhu. Pazuva ranhasi vari kuchema nezvirango. Pavakapinda vainyatso kuziva kuti zvirango zviripo, asi vakatadza kuzadzisa zvido zvaidiwa nenyika dzakatemerera Zimbabwe zvirango. Tinoenda sei mberi ivo vachingoshanda kuhukura vachitaura nemasanction every day. Masancheni ndo anokonzeresa kuti nyika isaendera mberi. Havasi kuda kutaura uori kuti ndohuri kukanganisa upfumi hwenyika. Ngavagadzirise ipapo ndokuti nyika iende mberi. Ngavaite nharurano naChamisa ndokuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Vakataurana naChamisa zvinhu zvese zvinomuka zvakanaka. Chamisa ari kuti ngatiite dialogue iri pachena, dialogue ina mutonge gava. Iye ari kuramba munangagwa. Chii chaanokwanisa kuita? Akaenda ko kuAmerica akatadza kutaurira navo kuti tibviseiwo zvirango, kwete kuita gala remasanction. Munoti nyangadzirei?
Makadii pastudio 7 apo? Tinofara hedu imimi muri sei vashamarari wese, tinotenda nekuti penhau dzechokwadi. Ndodo kutaurawo panyaya iyi yakataurwa nemutungamiri wenyika neroi yekuti hanzi munyika zvinhu zviri kugadzikana. Wakomana, kana munhu uri mutungamiri wenyika unonga uri kuti uri kutungamire nyika kana uri kutungamire mhuri yako. Mhuri yako kana yakagadzikana zvinhu zvaastebhumba mako, usataure kuti hazi nyika yaastebhu, ungataure chokwadi. Mutungamiri wenyika unotaure zvinhu zviri kuoneka nemunhu wese, zvinhu zviri pachena kuti hanzi zviri stable one uchitambure kudai mitengo yezvinhu ichikwira. Tinoendepi kana zvakadaiso? Nyika haitongwi nenhema. nyika itengwine nechitororo, nyika itongwine chisimba, nyika itongwine manatsomukano. Zvinhuzvo zviri pachena the whole world kuti Zimbabwe ndi asafari. Munhu ndoponosimuka wechitaura kuti hanzi zvinhu zviri kuita stable, zvinhu zviri kugadzikana. Zviri kugadzikana chii? Chii chiri kugadzikana? Kumba kwenyu ndokwakagadzikana, noti munyika. Muri kuzviona here zviri kuitika muZimbabwe? Murudzi kuti vanhu varara wajei? Ngatisadaro makuma, ngatisashorana tichidaro ba, ngatiremekedzanei saanhu. Mwari ariko, kuti te hana kufa mupenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwana chipiri, 3 mbudzi America ichange ichiita sarudzo yemutungamiri wenyika. Kusvika pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri vatovhota muAmerica. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromise Sunday kuti tinzwe maonero avo.
South Carolina vanhu vari pakati pekuvhota sezvamunongoziva kuti maearly elections, maearly voting yakatanga kudhara. Saka pari zvinezvi muSouth Carolina muri kutonzi mune more than a million people that have already cast their vote, vatovhota kudhara.
Asi zviri kuitwa zvemurunyararo, hapana kuchishizira kuri nto kuri kuitika.
Maripota atinonzwa ndeye kuti murikuvhotwa hamo murunyararo.
Sekuona kwenyu imimi, wamunoona seane rutsigiro rwakawanda ndoupi pakati pavaTrump navaBiden?
Zvinenge zvinoti nesei kuona mukoma wande, nekuti chinoitika ndechekuti munzvimbo dzakaita semumatown town munana Metro Beach, Charleston, nzvimbo dzakadaro dzinonyanyovhotera dzakarerekera kumadhemokrats. Asi mumaruzevha mukati umu, mumaruzevha mukati munana Fayetteville nemune tumwe nzvimbo tidiki tidiki umu, ndoma munenge munobuda mavhota akawanda eRepublican. Saka kuti ndinatoti jajei kuti chimbo ichawira kupi, ndinganyede. Zvirikunetsa kunazotarisa.
Chii chiri mupfungwa dzavanhu chinokosha kwavari musarudzo iyi?
Vanhu vanenge vasiri kufara nemafambiro ari kuita, mabatirwo ari kuita chirwere checovid-19 ichi nehurumende iripo. Vanenge vari kuona vanhu vakawanda vari kugunununa kuti panenge pasina hanya wakakodzera unokwanisa kubatsira. Saka ipapo ndinoona unge sezvinonzi pane kakugunununa kakatokurei kuna vaTrump panyaya yemabatiro avari kuita nyaya yecovid-19.
Tinoona zvakare kuti mudunhu renyu iro reSouth Carolina kune sarudzowo pakati pevanhu vaviri vanoda kuita sineta, umwe wamasineta anobva mudunhu iri. Mungatiudzawo nezvesarudzo iyi?
Kune muRepublican Lindsey Graham agara aripo kwenguva yakati rebei, asi uri kuchallengewa zvikuru kwazvo nemukomana anonzi Jamie Harrison ari kuda kutora iye senate negreke neSenate seat. Saka tiri kuona kunge pane mukana wekuti vaLindsey Graham vanogona kuchetsa pasarudzo idzodzi, nekuti mukurumbira uri kuuya navaHarrison wacho anenge wakatowedzerei, uyezve vaLindsey Graham wacho vanenge vasina sapoti yakanyanya kubva kubato ravo reRepublican.
Avo chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reSouth Carolina vapromise Sunday vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anoti kuferefeta kwavo kunoratidza kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa havanei nezvegoridhe rakanga richida kubudiswa munyika zvisiri pamutemo zvondorapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anasi apo tichikupa zve dzimwe nau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.